mumwe wakadai ndiye mai kudzana ikarota avo vane nyaya yavo yakanga yaraswa gore rapera nekuti dare remadziridzwa mutoko rakanga risina muturukiri wemutauro wekushandisa maoko kana kuti sign language. Amai karota vakanga vaendesa nyaya yavo yekurohwa kwavaiti vainge vaitwa vakatyorwa ruoko nemukuru wechikoro chekachimana primary school vatendai nyambuya pamusangano wabereki uyo wakaitwa bopoto. Vakazotura mafimbo mazuva mashoma apera apo sangano rezimbabwe lawyers for human rights kana LHR rakapindira rikanyora tsamba kuvakuru vedare richikumbira kuti patsvagwe muturukiri. Gweta reZLHR vaKelvin Kabaya vari kumirira amai karota vanoti mukuru wevatongi vemamajistrate mudunhu remashonaland east amai Sekai Chiundura vakapindura tsamba yavo vachiti nyaya iyi yave kunzikwa sezvo vakazowana muturukiri.
So patakanyora tsamba takazowana mhinduro yakanaka kuna provincial head with strategic commission vanova medium Sekai Chiundura vachitaura kuti vakanga vaona tsamba yedu uyezve vachitaura kuti vakanga interpreta kanyayo saka izvozvo tango tanomirira kuti paaise zuva rerekodi.
Izvi zviri kuitikawo kune vamwe vakawanda vakaremara munyika avo vanenge vasina rombo rekubatsirwa nemasangano akaita seZLHR. Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevakaremara reNational Association of Societies for the Care of Handicapped kana kuti NASCO amai Joyce Matara vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kutyora kodzero dzevakaremara idzo dziri muchikamu 69.3 chebumbiro renyika.
Kunyange mutemo wepasi rese wakanangana navanhu vakaremara unotaura paarticle 10 kuti vanhu vakaremara vane kodzero yekuwaniswa justice yokuwanawo zvakaringana navo panyaya yekodzero iyoyi.
Amai Matara vativo vari kushanda nekomishini inoona nezvemashandiro ematare yejudicial service commission kana kuti JSC. Munyori mubazi rehurumende rinoona nezvematare reJSC vaota Chikwana vati vange vari mumusangano vakati tibate mutauriri webazi ravo vadhanyawo nemukuyu avo vakati vanoda nguva yakawanda yekuita tsvakurudzo nedzenyaya iyi.
Let me just check on a bonus of the matters that are in the next in my area. By that, we have a lot of any report in my program. Let me check the information we are now able to give you.
Mukurwe Basa, Musangano Institute for Community Development, kana kuti ICOD, Muzare Bongai Tinaro, Varuku Kuruzira, Urumende Kuti, izi zvese vashandi vekumatare edzimhosva, pamwe nemapurisa, mitauro yevakaremara. Kuti zvireruke.
Isu seICOD tinokurudzira hurumende kuti idzidzise vashandi vayo kubva kumapurisa kusvika kuvatongi vemhosva kuti vasasarudza kana kutarisira vanhu vane urema pasi.
Mumwe anorwira kodzero dzevakaremara akazvimirira amai Teresa Hungwe vanoti kunze kwekushayikwa kwezvikwanisiro vanosangana dambudziko rekusarudzwa nekutarisirwa pasi nevashandi vekumatare.
Whatever you say, dzimwe nguva unotonzi iwe waimbozviitirei. Kana ukabirwa uri mubusiness kunonzi munombozviitirei mubusiness. So already they feel kuti haufaniri kuparticipata mainstream community nekuti waita disability. Kana ukaparticipata ukazosangana nezvaunosangana nazvo yotonzi that's your own challenge.
Vanomirira vakaremara mudare resenate vaIshmael Zhou vanoti vari kusunda kuti kugadzirwa mutemo wekuti mutauro wemaoko kana kuti sign language udzidziswe vanhu vese kubva kuzvikoro kuti vasingatauri nekunzwa vasazoneseka munyika. Hatina kukwanisa kunzwa udivi regurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.